Vachitaura kuvatapi venhau mushure memusangano nemadzishe vamunangagwa vati vaita musangano uyu mushure mekunge vakumbirwa nemadzishe kumatunhu ematevereland nemidlands kuti vasangane navo. Vamunangagwa vati vafara kuwana mukana wekusangana nemadzishe kuti vazive nyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nyaya yegukura hundi pamwe nematambudziko ari kusangana neveruzhinji kumaruwa kusanganisira kushayikwa kwechikafu chakakwana.
The major point that has come out is the fact that Kukraundi affected communities in which they preside as traditional leaders.
Nyaya yakakosha yabuda pamusangano uno ndeyekuti Kukraundi yakabata vagari vemunzvimbo dzakawanda dzinotungamirirwa nemadzishe akasiyana siyana. Madzishe anobatwawo zvakasimba nenyaya yeKukraundi, saka vanoti zvakakosha kuti mukugadziriswa kwenyaya iyi hurumende inofanirwa kuita kuti pave nemukana wekuti madzishe ave mukati menyaya iyi.
Vati vamwe matambudziko avakurukura nezvavo anosanganikwa nawo nevamwe vanhu munyika mose, vakatiwo mamwe ematambudziko aya anogona kugadziriswa munguva diki asi mamwe anoda nguva yakareba kuti agadziriswe.
We have done our best to look at how these issues can be addressed. Not all will be addressed overnight. Some issues lend themselves to quick.
Taedza nepatinogona napo kuti tione kuti nyaya dzinonetsa dzingagadziriswa sei. Hadzisi dzose nyaya dzinogona kugadziriswa nekukasika. Dzimwe nyaya dziri nyore kuti dzigadziriswe nekukasika, asi dzimwe dzinoda nguva yakati rebei kuti dzigadziriswe. Chakakosha ndechekuti nyaya dzinonetsa dzataurwa nezvadzo.
Asi vatori venhau vaburiswa mumusangano uyu sezvo wanzi wange uri pakati pemutungamiri wenyika nemadzishe aya chete. Mutevedzeri wemukuru wedare remadzishe Ishem Chane Kumalo, avo vataura vakamirira mamwe madzishe, vatenda mutungamiri wenyika nekuwana nguva yekusangana navo. Vati kunyange hazvo mamwe madzishe akawanda anga asina kunge agara akaudzwa nezvechinangwa chemusangano uyu vafara kuti madzishe aya akwanisa kutaura matambudziko aari kusangana nawo mumatunhu avo. Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Jennifer Mhlanga pamwe nemakurukota ematunhu eBulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South vange varipowo pamusangano uyu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti misangano yakadai haina zvairi kunyanya kubatsira kana kwakatariswa nyaya yegukura hundi. Vati zvakakosha kuti vamunangagwa vatange vakumbira ruregerero uye kuti vaite misangano yakadaro kumamisha uko kunove ndiko kune vanhu vakawanda vakabatwa nenyaya yegukura hundi.
Tiri kuvaona vataura nemachisi nhasi uno, tingangoti progress shoma zvayo, but ngavarege kuvaunganidza kusethouse machisi aya. Ingavaende vachivinga machisi aya umwe noumwe chief aine vanhu vake vese vakaafectwa negukura hundi. Zvakare mameetings aya arikufanira kutevera danho rokuti vakumbire uregerero vaacknowledge kuti zveshuwa vakapara mhosva vamunangagwa nehurumende yeZANUPF.
Mumwedzi mishoma yapfuura vamunangagwa vakambosangana nevemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega vematunhu eMatabeleland vachizaya nyaya yegukura hundi nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kusvikira vamunangagwa vanyatsobuda pachena pamwe nekukumbira ruregerero pamusoro penyaya iyi, zvimwe zvose zvavanenge vachiita kupedza nguva. Pakaitika gukura hundi kubva muna 1982 vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori iro raive pamberi pakufambiswa kwenyaya dzegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nemauto e5th brigade munguva iyi. Nhengo dzemutwakazi People's Republic dzaratidzira zvisina mutsindo muBulawayo nhasi mangwanani dzichiti vamunangagwa havakwanisi kutungamira munyaya dzine chekuita negukura hundi. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatsanangura nguva yegukura hundi senguva yekupenga munguva iyi, asi havana kukumbira ruregerero sezvaitarisirwa nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.